Ramaphosa vakakunda amai Nkosazana Zuma uye vachange vari panyanga kwemakore mashanu anotevera. Izvi zvave kureva kuti vaRamaphosa ndivo vachange vakamirira bato reANC musarudzo yekutsvaga achatungamirira South Africa iyo ichaitwa mugore ra2019. Bweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti vanotarisira kuti ukama hweZimbabwe neSouth Africa hucharamba huripo.
Chii chatingatarisira kuti chingachinya? Chokutanga ndochokuti paukama hweZimbabwe neSouth Africa tinotarisira hedu kuti zvinhu zvicharamba zvakangodaro, hapana chinganyanya kuchinja sezvo ZANU PF inova bato guru rinotonga muZimbabwe neANC vangogara vane ukama huripo.
Vashumba vanotiwo vanotarisira zvikuru kuti South Africa ibate zvakanaka zvizvarwa zveZimbabwe zvakapotera munyika iyi.
Chechitatu ndochokuti mabatirwo anoitwa vanhu vanofamba vachiuya kuno kuSouth Africa vachibva kuZimbabwe anofanirawo kuti achinje, nokuti zvinosiririsa kazhinji mabatirwo achiitwa vana veZimbabwe vari muno. Tinotarisirawo kuti iyo ANC ichatodzidza zvinhu zvakawanda zvikuru pane kugovewa kwevhu kwaakuchiitwa muZimbabwe, kuti mafambiro atachiita akanaka here kana kuti akashata. Kana pane zvazvakashata zvibingiridza, zvii zvazvibingiridza? Nokuti ANC inongovawo nedambudziko iri heri rokuti panofanira kuva kugovewa kwehupfumi kubva kuvatema, kubva kuvarungu kuenda kuvanhu vatema.
Vabeki Tembanyati vanobva kugokwe vanoti shuviro yavo ndeyekuti vaRamaphosa vacharamba vachidzidzana mune zvematongerwo enyika neZimbabwe kuitira kuti nyika mbiri idzi dzibudirire. vaRamaphosa vachange vaina vaDavid Mabuza semutevedzeri wavo. Vamwe vakasarudzwa ndiva Paul Mashantile, avo vachave mubati wehomwe. vaGwede Matashe ndivo Sachigaro Mutsva. vaZenzo Mutunu ndivo munyori mukuru mubato. Mutevedzeri wavo achave amai Jesse Duarte. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.